manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 13, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaikara vachibvunzwa ivo kuti vanoda here kuti vaite mutungamiri wenyika kana vamugabe vachinge vabva muhofisi. Vamunangagwa vaigaro zvinamba asi ndo vatakazoona kubva kubatana nemauto vachibvisa vamugabe.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition runoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasarambire panyanga. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council.
Patakatanga shamwari dzangu dzaitu ndiseka dzichoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi.
Chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi opinda mumafinary America's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzira vanhu vose munyika kusanganisira vari mubato reZANU-PF, vemakereke, vemapato anopikisa, vakarwa hondo yerusununguko, vechidiki nevamwe kuti vabatane mukumira semusambangwena kuti bumbiro remitemo yenyika risavandudzwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga panopera temu yavo muna 2028. Sangano iri raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti zvakakosha kuti veSADC neAfrican Union vakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze mutemo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba vachidzokorora zvavo kuti vave kuda kuenda pamudyandigere, kunyange hazvo vamwe mubato ravo reZANU-PF vari kuti ngavaenderere mberi nebasa. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura vari kuChina nezvizvarwa zveZimbabwe mafiki mashoma adarika.
Ndakataura kuti ini am a constitutionalist. Kambozvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo nebumbiro remutemo ndinoritevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndino mumwe wakarinyora. Avo vanotavo makuwana vomuchiti kuda shefu vangazowedzera makore aaboda handiti. Ndine ndima yangu yandakaipuwa vanhu vanhuvezivo kana yapera kuchaya anozotora ndima dzavowo hazviwa. I'm in my second term and I already know nedheti racho handichabva pachigaro nditi vangaro mu 2028 ndoenda kumba kopindawo vanhu. So kana kuna vamwe vanokufunga vafunire kuti bodo hazvisizvo zvinokwana baba.
Mashoko avaMnangagwa kubva kubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavlas Kumalo akavabvunza kuti sei vasiri kuda kuti bumbiro rivandudzwe.
Chatiri kuitira isusu ndechekuti mugore ra2018 ruzhinji rweZimbabwe rwakanyora bumbiro idzva remutemo wenyika rikataura zvido zvaro kuti rinoda kuti anenge ari mutungamiri wenyika angoita matemu makotoro mairi chete anokwana kuita iwo 5 years dzekutanga ne 5 dzekupiro dzoita 10 ari mutungamiri. Mushure mezvo kuuya mumwe mutungamiri mutsva, nekuti takaona munguva yavamugabe apo pataive nebumbiro remutemo wekerisina temu of office, temu limit. saka kondiresa kuti nyika isvike pakuzosvika pairi nhasi nenyaya yebudiriro uye kuzosvika vamugabe vachizobviswa pachigaro nechisimba chemauto.
Asi katakanzwa vamunangagwa vachiti havana chido chekuti varambe vari panyanga.
Vamunangagwa zvinhu zvizhinji zvavanogara vachiramba. Ndiri kurangarira vari mutevedzeri wavamugabe vaigara vachibhuyirwa ivo kuti vanoda here kuzoti vaitewo mutungamiri wenyika kana vamugabe vachinge vabva muhofisi. Vamunangagwa vaigara zviramba. Asi ndo vatakazoona futi vaakubatana nemauto vachibvisa vamugabe. Saka nanhasi tinoziva kuti vamunangagwa munhu anoindiketa kuruboshwe otemera hake kurudyi.
Bato reZANU-PF riri kuti zviri kwariri kufuka kana kuwarira panyaya iyi sezvakataurwa navamutsvangwa nezuro kuti ndo richaona kuti povandudzwa bumbiro remitemo here kana kuti kwete.
Nyaya yetutemu iri mubumbiro remitemo renyika ringagodzi rinosungwa kuZANU-PF kwete sei izvi mumazimbabwenzi ose vana vese muzimbabwe panguva iyoyo vakanyora bumbiro remitemo idzva iri muna 2013 vachitaura kuti vanoda
mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe, Ambassador Frederick Shawa vakazivisa nezuro kuti Zimbabwe iri mushishi kutsvaga rutsigiro rwekuti isarudzwe kuve imwe yenyika nhatu dzemuAfrica dzichange dziri nhengo dzeUnited Nations Security Council dzisina zvigaro zvefirapo pachaitwa sarudzo muna 2026 dzekomiti ichange iripo muna 2027 na 2028. Ambassador Shava vakaudza vatori venhau muHarare nezuro pavaive kumhemberero dzekuzvitonga kweAmerica kuti Zimbabwe yakatowana kare rutsigiro rwenyika dzose dziri mugungano reSADC uye vakatosvitsa chido chavo chekukwikwidza kuAfrican Union iyo vakati yakavavimbisa rutsigiro rwayo. Pari zvino Africa ine zvigaro zvitatu asi zvisiri zvenhengo dzizere, izvo zvakaita kuti pasimudzwe kurudziro yekuti ivewo nhengo ine zvigaro zvefirapo zviviri. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vari kukurudzirawo kuti kana Africa yakazwana zvigaro izvi chimwe chete chitorwe neAfrican Union Commission chimwe choita zvekuchinjanwa nenyika dzemuAfrica. Zimbabwe yakambove nhengo yeUN Security Council muna 1982 na 1993. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuSADC nekuAfrican Union kana chiri chokwadi kuti masangano aya ari kutsigira Zimbabwe. Asi nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe isiwo zita rayo mugungano renguwani inenge ine mazita enyika dzichada chigaro muUN Security Council.
Ringangova danho rakanaka kuti Zimbabwe ikwikwidze padanho iroro nokuti nyangwe ichiziva zvayo kuti pamwe haisi kuzohwina kana kuti iri kuzohwina kana kuti nyangwe ichiziva kuti ino rutsigiro kana kuti haina rutsigiro, zvinhu zvakanakira kuti inzira yekuzvipambadza asi rose kuitira kuti kana kuina vashanyi vanozozivavo nokuzoshanyira kuZimbabwe vanozoshanyiravo ikoko. Asi chimwe zvekare chinoitika ndechokuti nenyaya dzekodzero dzavanhu dziri kuZimbabwe tozoita nyaya dzeutongi hunenge huchingonzi apa kwakati kwozoita mabatirwo anoitwa ufumi, zvichange zviri zvimwe zvinhu zvinogona kuti Zimbabwe iongororwe zvekare zvainenge pamwe isinga zofari nazvo. Asi kuzvinika pamberi pepasi rose vachida chigaro icho chichi chomusecurity council zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe isvikewe ikoko.
Tiri kunzwa vashava vachitaura kuti vatowana rutsigiro kubva kuAfrican Union pamwe nedunhu reSADC. Zvinoita here kuti African Union iti iri kutsigira nyika imwe chete iyo Afrika ine nyika dzakawanda dzichange dzichizodawo kukwidza chigaro ichocho.
Ndopano netsa kuti tizive kuti zvinotaurwa naminister Frederick Shava ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi, nokuti sangano resadaki nesangano reAfrican Union vane miromo yavo yokunge dai varivo vazvitaurira, saka hatingabvumirani pari zvino.
Asi iyo Afrika munoona here iine chainozoburitsa kana kuti ichikwanisa kuti inge ichinzwikwa?
Apa ndingatsigira vakagame vanoda kuti ivo chimwe chigaro chomusecurity council chinge chakabatwa neAfrican Union somubatanidzo wenyika dzose dzomuAfrica, kuitira kuti izwi reAfrica rinonzwikwa pamusoro pokuti pondogara nyika dzakaita sana Zimbabwe. Kunzwikwa kwacho kunozondotinetsei kumberi uko.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu, Lenmo Jonasi, akapinda mufinari yemakwikwi eAmerica's Got Talent kana kuti AGT Season 19. Lenmo akakunda vanhu nezvikwata zvipfumbamwe zvasara, anopiwa miriyoni imwe chete yemadhora nemukana wekuenda kunoita mitambo kuLas Vegas. Mafinari yemakwikwi aya ariko musi wa17 uye zvinobuda mukuvhota zvichaziviswa musi wa24. Lenmo akamboita hurukuro naMavelas Musanganya weStudio 7 nezvekutanga kwaakaita zvemitambo.
Comedian nechirungu. Ndakatangawo pandakapedza high school yangu pandanga ndiri 19 years old muHarare pabooker fair Harare.
Pamakatanga kuita zvenyambo izvi maitambirwa sei nehama neshamwari dzenyu?
Patakatangawo shamwari dzangu dzaitondiseka dzichitoti hapana kwazvinoenda zvekusekesa vanhu zvenyambo izvi. But ndakarerwa nana sekuru vangu ndo vakatonya sondikurudzira chaiko kuti ndirambe ndichienda, ndirambe ndichishanda.
Lenmo Jonasi achitaura naMavelas Musanganya weStudio 7. Mukuziya nezvekubudirira kwaLenmo, Mavelas aitawo hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu chiri muno muAmerica, Alfred Kainga.
Kunzwa kufara zvisingaiti nemukana wakadai, tiri kunyatsonzwa kufara. Takaitaura nyaya iyi kubva paakatanga kupinda, tanga vanhu vasati vatomboziva kuti ndo zvaari kuronga. Ndikamukurudzira kuti chinhu chakanaka chawaita, chinhu chichatisimudzira isusu senyika, kuti nyika yese ikwanise kuzivawo kuti isusu vanobva kuZimbabwe tinokwanisa kutomira mirawo navo vanoita zvemitambo yekusekesa vanhu.
Takaona zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvanga zviri kushandisa maWhatsApp group nemamwe maplatform kuti vawanikwe ivo vachivhotera Lenmo Jonasi. Mungati zvakabatsira here izvi kana kuti akawanawo mamwe mavhoti kubva kumaAmericans?
Aiwa mavhoti akawana akawanda kubva kuvana veZimbabwe, but handidi kutaura ndichinyepa kuti vamaAmericans havana kuvhota. Vakamuvhotera, vakamufarira, saka ndinovimba kuti vacharamba vachimuvhotera even pafinal yaakupinda iyoyo kuti ahwine chinhu ichi, ahwine mukombo uyoyo neruvimbo chairo kuti anogona kukunda all the way.
Semumwe anoitawo zvemitambo izvi, zvakaoma sei kuita zvemitambo pamberi pezvizvarwa zvemuAmerica?
Unofanira kutoita basa, nekuti chamunoona ndechekuti isusu tinobva kuZimbabwe, takakura tichitaura rudzi rwakasiyana nevamwe, takakura hedu tichidzidza chirungu, asi pamacultures anogona kusiyana. Saka chinhu chaunofanira kumbopinda wombodzidza, womboziva mafambiro evanhu vemuno muAmerica, wonzwisisa kuti chinovasekesa chii. Kana wazonyatsochibata manje, vakakufarira, chavakanakira ndechekuti vakakufarira, vanokusimudzira basa rako. So ndo zvandaonawo kuti pana Lenmo aisa basa rake mukati, varifarira saka vamukurudzira. Saka chinhu chinongoita kuti vamwewo vaikarejeke, vanenge vari kumashure vachizviona kuti ndo zvatiri kuita, zvinogona kubuda zvichitipa upenyu hwakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo yekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, achitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. gamba munyaya dzekurwisa utongo hweudzvanyiriri hweapartheid uye vakambova gurukota rezvemari nemamwe mapazi muhurumende yeSouth Africa vaPravin Gordhan vashaya vanga vava nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. Vashaya mangwanani vari muchipatara mhuri yavo ichiti vanga vaine chirwere chegomarara. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer vari kusangana nhasi kuti vazive chikumbiro chemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky chekuti vavape mvumo yekushandisa zvombo zvemuchadenga zvavainazvo kurwisa mukatikati meRussia. Asi mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vari kuyambira kuti kupa Ukraine mvumo yekuita izvi kuchabva kuti Russia irwisane neNATO. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Mubvunzo unoti chii chakanyanya kuoma kudarika kuenda muhopoteri munyika isi yako uko upenyu hwemunhu hunofanirwa kutanga zvakare munyika yaasina kujaira. Minduro inoti kushungurudzwa nekuiswa muusungwa munyika yake. Vasungwa vezvematongerwo enyika 135 vaive muusungwa muNicaragua vakazoregererwa vachiendeswa kuGuatemala musi wa 5 Gunyana, pari zvino vave kuziva chokwadi chemativi ose. America yakakwanisa kuita kuti vanhu ava vabude mujeri senzira yekubatsira, uye mutungamiri weGuatemala vaBernardo Arevalo vakabvuma kuvatambira. Vaimbo vevasungwa ava vari kupiwa mukana wekunyorera nzira dziri pamutemo dzekuvaka zvakare upenyu hwavo vari muAmerica kana dzimwe nyika. Pamusangano nevatori venhau muGuatemala, mutevedzeri wegurukota reAmerica rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere vaEric Jacobstein vakati zvakanga zvisingatambiriki chiri chinhu chainzwisa tsitsi kukwazisa vanhu ava panhandare yendege apo vaitora nhano dzekutanga zvakare upenyu hwavo nerusununguko. Vakati vaimbo vevasungwa ava vakave nenguva yakaomarara kwazvo muNicaragua nekuti vakaburuka mundege vachiti Mwari komborerai Guatemala. Pakati pevasungwa vakaregererwa pane vanhu 13 vanodyidzana nesangano rechitendero reMountain Gateway riri kuTexas, uyewo vanorwira kodzero dzevanhu vechitendero cheCatholic, vadzidzi nevatori venhau. Vamwe vezvikwata zvevasungwa vezvematongerwo enyika vakaendeswa muupoteri nehurumende yaOtega Murillo mumwedzi ichangodarika. Chikwata chekutanga chaive nevapanduki 222 vakaregererwa vachienda kuAmerica muna kukadzi 2023 vese zvavo vakatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa. Munandira 2024 hurumende yeudzvanyiriri yakaregerera Bishop Rolando Jose Alvarez vekereke Catholic vanoremeke zikuru pamwe nenhengo 15 dzekereke yavo vakapirwa kuVatican. Kubva muna 2018 pakaratidzira vanhu nyika yose vachipikisa utongo hwemakore 11 hwemutungamiri wenyika Daniel Ortega, hurumende yakashandisa chisimba kuzvinyirira nekuedza kunyaradza vanoishoropodza. Udzvanyiriri ihwohwo hauna kumira. Magwaro maviri aburiswa gore rino, rimwe nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica riri pamusoro pekodzero dzevanhu muNicaragua, nerimwe rakaburiswa neUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, anoburitsa pachena kuenderera mberi kwekusungwa zvisina shumo, kusabatwa zvakanaka kwevasungwa nekutyisidzirwa kwezve vematongerwo enyika vanopikisa. Mugwaro ravakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vanokurudzira kuburiswa muusungwa nekuchimbidza kwevasungwa vose vezvematongerwo enyika nevasungwa vepfungwa muNicaragua pasina zviga zvinotarwa. Vakati vanhu vemuNicaragua vanoda uye vane kodzero yeutongo hwejekerere, vese vachiwana kodzero dzavo nerusununguko rwavo rwavanopiwa nebumbiro remitemo zvisina kutya kuti vanosungwa kana kushungurudzwa. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muNicaragua. Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Yave nguwe nyuwa tereri, ye kushita uramoga za muno funga.
Pa Studio 7, pa Studio 7, mamukase shenyuwa shamarari wose we Studio 7. Aine funga za angu chetendezo kungoti, vashamarari we Studio 7, musa sefa ma audios, edwa tino tumira. Kuti mu gone kuplaya ma audios, amunenge mchifarira imi, nukuti ito shamisika shukuruti, umwe munhu anogona kudzokoroga zuva nezuva kana kuti rutatu rufo pasvondo
pane penyuro pakadi apo varume kuda kuti timbodzidzisana panyaya yekuti kwanzi kuvhota kana kuti kudii ngatisashore vamwe tichiti vanzi vanonzi vakavhotera pasina saka ndosaka vachipiwa mapfunde kuti vadye chinechi nechi nyaya yekuvhota hapana asingatozii mapfunde akaridhiwa plus hakuna asingazivi kuti kwaiva nechiya chinonzi fazi chiyachi saka ngatisashore vanhu tichiti vari kupiwa mapfunde chinechi nechi nyaya iriko ndeye kuti ngoti tichongosimbatiza semazimbabwe kutoti namwe akatiwirai ndeyedu chese waizi
ndinoti kutenda kutenda kune mi watariri we Voice of America zvinoranda uya naro nhasi ndati aiwazve sambuko remazimbabwe zvandiri munyika yezimbabwe ini ndoga ndimire ndini zvangu muyera mhofu zvinomochindisvitsirawozve mashoko kune chizukuru chenyika hicho chine misodzi inochemwa newakawanda anodudzwa chamisa uyu kuti aiwazve taakusvika pamharadzano zvino ndaita chiti zvino ndingamuone sei tikurukure murandarume uyu
eya makadii pastudio 7 ndeitwora tindamahachi ndikuti andiri mupretoria rachingokumbira uchisowana wezimbabwe kudai president wedu wamunangagwa warega kubvisa us kuti us harichashandi muzimbabwe zvinotikanganisa kazhinji tichida kutumira vabereki wedu chikafu tinongovatumira ari maus ongava munhu ari kunyika kupi kana kupi anongotumira ari maus zvino vakabvisa maus vanenge vatiurayira nyika ipapo zvinenge zvakanganisa zvinhu zvakawanda kwazvo
maswera sei maswera sei zimbabwe maswera sei inini ndiri kusouth africa kuno haisusu tiri kukumbira kuti hai munangagwa ngaabude ngaabude isusu toda kudzoka kumusha kuno kuri kuoma ngaabude munangagwa ngaasvike pachigaro kuno mapasipoti ari kuti dhurisira ari kuti 5000 tinoiwana kupi 5000 yacho isusu tisingashandi toshandira makula mari yacho ishoma tiri kunetseka isusu South Africa kuno toda kuzimbabwe kwedu hatichadi nezvekuno ngaabude munangagwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Moses Midzi remagitare achinzi Moka Makanika. Moka ndiye akakunda kumakwikwi e2024 Harare Cup Clash akaitwa kuCity Sports Center svondo rapera muchikwata chehip hop. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Moka NTR Blacks
Matare, ngozi nda tutanga nitu kuchikoro, saka tanga nchita zi kinyora nizi kuchiku kuchikoro. Saka nga tutanga haguta, kutu form 2, if I'm not mistaken.
Mazi, tayo nyo ya mna atora hupi wako manaya, Moka Makanika. Hanzi uri kupisa ka, zviri kufamba sei?
Ah, kungoti kana zvinzi uri kupisa, iwe wako wacho unoona kuti zvinzi uri kupisa, hauzvioni kuti uri kupisa here. But mafanzi ndovanenge vachingosimbisa kuti hanzi uri kupisa. But I believe kuti ndiri kupisa zvizvo kuzi. Ndosanganawo nevanhu vese vachindiudza kuti ndiri kupisa.
Vari kuitambira sei vatsigiri vako muzvimana?
Ya, vanhu vari kunakirwa nayo music. Vanhu vari kutambira music and vakawanda vari kuti ramba vakadzvanya. So ndozvimwe zvezvinhu zviri kuzoita kuti tibhilivhe kuti vanhu vari kuitambira zvakanaka music and vanhu vari kuti music iripo.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges manje atinosangana nawo muindastry ndekuti kuno kuZimbabwe masponsors abatike zvekumari. Sponsors hawaniki munomu. Hawani management kana ikashaya mari inogaita management isina basa maona. So ndoma mama challenges that now izvozvi tichangoshingirira kuti sometimes woga mari kaunenge wamboroma weki kako unenge wamboroshandawo kubasa ndokaunenge wakutorawo kuendesa kustudio chii yavo vii ndokushanda kwacho ndokukura kwazvo.
Vanoda kukubata, vari kuda kutsvaga mimanzi yako, vasati vakuziva, vanokuwana kupi?
Ya, vanoda kubata, vano pa Facebook page, wakati Moka Makanika wakaenda pa Facebook page. Ya, unu, pane numbers story ipo ipapo, two numbers za unu, za vano tibata ipapo, numbers za nchiri ipo ipapo. Tumukumika, tabatika.
Mune mashoko here, unoda kusira, vatsigiri wako?
Ya, mashoko, kwa tsigiri edu, ndiye kuti, toda kuvatenda zvichanga toda kuvatenda keep on supporting and God bless you maringa vakomborere vanhu vavo because ndo vanhu vacho vanoita kuti
was a Friday tombo kanda kanzwisa Moka Makanika.
Kambo kanonzi final song kubva kuna Moses Midzi remagitara achinzi Moka Makanika anga achita hurukuro na Ivan Zininga wo Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitara nemusi wechishano svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 031. Chirongwa chedu che live talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa makore mashanu kubva zvashaya ndinodzokorora. Nhasi tiri kuita hurukuro tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti zvinhu zviri kufamba sei mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezungwe dia pera regaiti mbotarisa msore na uja kare. Sangano re crisis in Zimbabwe coalition runo vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasarambire pachigaro. Zimbabwe yosimbaradza kutsvaga rutsigiro kuti ipinde muUnited Nations Security Council. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakhulu bakhulu khonale, ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni, ayisoze isincidi, kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala sidlela amabeli.
Le Zimbabwe lithi lizaqhuba uhlelo lokubulala indlovu, inyama yazo inikwe abantu abalambayo.
Mina ngafunda ngaqeda, kodwa ngokomo woma kwelizwe, ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time, sometimes ama-night. Roughly kuyamphilisa nje since ngaqalayo, but lesi ayisemanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Sebe sidla kanye abanye abantu abaswela ukudla ekobulawayo. Owaye ngumongameli wakweleBotswana namhla umiswe emthethwandaba witheswe amacala amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende uthi uzabulala ezinye indlovu kunikwe imihwapa yazo lenyama abantu abalambayo emaphandleni ababhekanele somiso esikhulu lonyaka esidalwe yisikhudumezi somkhathi yeseEl Nino. Kubika uNokthaba Dlamini.
Umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle, uNkosikazi Sithembiso Nyoni, uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwapa yendlovu, qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwePresidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi sababhalele ukuthi bakukhangele. Then when the service on sekuhlala phansi sibone ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFula Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abakhulu bakhulu khonale, ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni, ayisoze isincidi, kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala sidlela amabeli.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda, ukhansila ka ward 17 eMabale.
Abantu bedlelwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu seziziningi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi le mpila kahle yabantu, la malungelo abantu ezabele nezehlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila ka ward 3 ekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini, abantu bezaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawa lezi ndlovu bona bengazange zibahlukuluze.
UNkosikazi Nyoni uthi indlovu lezo seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo, okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo e-Center for Natural Resources Governance, othi bona kabavumelane nalo lokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esingozi esingabulalela tourism eZimbabwe njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions awuvuki nje uthi sengibulala.
Ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe i-CITES kazivumelani lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko dalele parlamente leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Selokhe sekudaba olufanayo abantu abaningi emadolobheni bathi sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswelakala kokudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Swanda uxoxe laba emadolobheni labahlala edolobheni lakoBulawayo.
Kukondoda zibonele ebantwini kulezi nsuku indlala ingenile ukwenzana senzile moyo ongelandoda onabantwana ababili ubhotabhota edolobheni lakoBulawayo ezama ukuselela abantu abakhe ukudla.
Sileseni nje abantu ababe bephuma nje side khona lokho sokuphuma nyazinye ukudla futhi intambama nxangazuzanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni sinjalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodade wabo olegciwane le-HIV.
Esikhathi kudla ekuseni udla ntambama because jutho ukuthi imali ayikho kuyakusukhetha futhi ukuthi naleyo i-breakfast sikhavi lunch so siyakudla ntambama.
Omunye uthole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje lingadlanga ngizoza ngalivuka ekuseni mhlala umnawamuye ngokazisayo u-1 khona size ucele ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Ukosazana Grace Nyoni waphutsha izifundo zakhe e-College of National University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, i-school fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale and lokudla endlini akusela kudla. So lami ngigcine ngibona ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi okuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka ngakho ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaliqeda kodwa ngokomoma kwelizwe ilizwe liwomile sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time sometimes ama-night roughly kuyangiphilisa nje sengisingaqalayo kanti sehayisanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Thezimoni Ntini inkokheli esigaba seLobhengula uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile sihlangana labantu na abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu kodwa kulisizi kulakho konke yikuthi uhulumende sowapenda umpikisha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizoqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isithaya. Uhulumende kumele akulungisise lokho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athingele uZulu udla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilithumi abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athingele udla. Kule ndlala esabeka eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Imana Studio 7 ikoBulawayo ikamela mwezi Jesus Banda.
Wayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Seretse Khama Ian Khama uphindele elizweni lakhe lamhla. Selokhe wabaleka wayahlala kwele South Africa ngomnyaka ka-2021 ekhala ngokuthi uhlukuluzwa ngowamkhetha ukuthi athathe isikhundla sakhe umongameli Mokgweetsi Masisi. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona le kwele Botswana.
Ukama umiswe mthethwandaba eHavroni lapho acele ukuba kwesule isinqumo sokuthi abotshwe ngaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena osezaphenduka emthethwandaba mhla ka-23 Mpandula uzothonisiswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezazingekho emthethweni lelobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imisebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Oketise uthi ukuphenduka kwakhama makutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye uKama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usebuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindelwe kutsheyinenye ogoqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Make kube le-stiff competition yenza ukuthi i-ruling party layo ibophe ziqine.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHavroni uthi khathesi amehlo wonke azaba phezu kwakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi special ama-opposition parties, people they are now going to focus kukhama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezi zathu ezingabe zenze uKama ukuthi aphindele ekhaya.
UKama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenze okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ingafeli ngigugele elizweni elingasilolami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi uKama befuna kufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho uzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje uKama kunguye wakhetha umasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. Umasisi esikhathini esedluleyo uke wathi uKama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Abadala bathi ithulelwa ebandla. Nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani-ke nje.
Lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu-ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Sinhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kuLaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuRadio, kuFacebook nakuwebhethi yethu ethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ise-Washington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi uzalwisana kabuhlungu lele Melika lamanye amazwe entshonalanga le-Ukraine. Ukraine lingavunyelwa ukusebenzisa izikhali ezinkulu ukuhlasela elizweni lakhe. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine usecele ele Melika lamanye amazwe akumanyano we-NATO ukuba asebenzise izikhali abazinika ilizwe lakhe ekuhlaseleni phakathi kwele Russia. Kubikwa ukuba umongameli Joe Biden usahlolisisa udaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba baphila nzima abantu kwele Morocco esigabeni se-High Atlas Mountains okwaba lokuzamazama komhlaba nyakenye wabhubha izakhamizi eziningi. Bathi izindlu zabo kazikalungiswa, imigwaqo lokhe ingahambeki njalo ezinye izikolo kazikavulwa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America ese Washington.
Kuyini okunzima ukwedlula ukuphephela elizweni elingayisilo lakho? Lapho omele uqale kutsha impilo endaweni ongayijwayelanga. Impendulo ithi, ikuhlukuluzwa lokubotshwa elizweni lakho. Abantu abalikhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ababotshwe ngendaba zombusazwe abavalelwe entolongweni kwele Nicaragua bakhululwa bahanjiswa kwele Guatemala mhlaka 5 Mpandula. Bazi zonke izimo zombili. Elemelika lenelise ukubahlenga ngokuthi bakhululwe ejele, njalo umongameli waseGuatemala wavuma ukubamukela ngomusa. Abantu laba sebephiwe ithuba lokucela indlela ezisemthethweni zokuthi baqalise impilo zabo kakutsha eMelika kumbe kwamanye amazwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ekwele Guatemala, umsekeli kanobhala weMelika obona ngenhlelo zangentshonalanga, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, umnumzana Eric Jacobstein, uthe, kwaba yinto emangalisayo ethinta imizwa ukubingelela abantu laba besethareni. Lapha bethatha amanyathelo okuqala kutsha impilo zabo futhi bethole lenkululeko. Wengeze wathi ababeyizibotshwa laba bahlangana lobunzima obukhulu eNicaragua lokuthi behla endizamtshineni besithi uNkulunkulu abusise iMelika, uNkulunkulu abusise iGuatemala. Phakathi kwababebotshiwe kulabalitshumi lantathu 13 abangamalunga eMountain Gateway, okuyinhlanganiso yezokholo esesabelweni seMelika eseTexas, labalwela amalungelo oluntu, amakholwa esonto yamaKatolika, abafundi kanye lentatheli zindaba. Bayingxenye yamaqembu amanengi ezibotshwa ezidudulwe nguhulumende kaOtega loMurillo zaba iziphepheli kunyanga ezisanda kwedlula. Iqembu lakuqala lalilabantu abangamakhulu aphezu kwamabili 222 abaphikisana lohulumende abakhululelwa ezandleni zeMelika nyakenye ngoNhlolanja. Bonke baphucwa ubuzwe babo. Ngozivandlela lonyaka ngo-2024, uhulumende wakhulula uBishop wamaKatolika ohloniphekayo uRolando Jose Alvarez. Labanye abesonto yakhe abalitshumi lanhlanu 15 wabanikela ezandleni zeVatican. Kusukela ngo-2018, lapho okwaqala khona ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele besola umbuso weminyaka elitshumi lanye kamongameli Daniel Ortega, uhulumende uhlukuluze abantu ngodlakela olukhulu ezama ukuthulisa labo abasola umbuso wakhe. Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kusaqhubeka. Imbiko emibili ephumelelo nyaka ukhitshwe lugatsha lwe-US State Department obubona lungelo kwele Nicaragua lowethulwe yi-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights iveza ukubotshwa mahlayana kwabantu okuqhubekayo, ukuphathwa kabi kwalabo ababotshiweyo lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo. Sikhuthaza ukuthi bonke ababotshelwe ezombusazwe bakhululwe kwele Nicaragua, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika labanye amazwe uSecretary of State u-Anthony Blinken kumbiko awethulele abezindaba. Abantu baseNicaragua bafuna umbuso okhululekileyo lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abo kanye lenkululeko yabo kungela kuhlukuluzwa.
Lo ngumbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, hayi, lingelela, sibangazwa nje izanu le, yehluleka nje ukuhlonipha imfundo, matisha kunini ekhala ngeholo, imfundo siphansi ngendaba yemnankagwa lo, ongafuni ukuhlonipha imfundo, imigwaqo ifile, amabhasi, izimota zilimaza abantu njalo. Yena akakuboni konke lokhu asazi kumbe kona abahlali meeting lecabinet yake bebonisana ukuthi hayi asiqhubeni so asenzeni so makunje kuyabhida la silungiseni la avele bebuye lento efileyo nje ebantwini bethu beyikhuluma nje into abayaziyo ukuthi abantu bebopha abantu abahalacala yinto abayaziyo kuphela.
Salibonani bantu beStudio 7, salibonani njalo labo bonke abantu bakithi abathanda iStudio 7 abangamana bebelenhlanhla bewuze lomlayezo wanamuhla. Ngiyacela nje ukuthi lingilalelisise nje kancane, linginikeze ithuba nyana. Ngicela linake kakhulu emhlabeni ukuthi kwenzakalani, singabi iziphofu limukani. Izimpi ezisemhlabeni zomhlaba azikuphela, ezakushuka kudaladala lanamhlanje izohlala zikhona. Ngiqale nje ngodaba lwabamhlophe. Impi yomuntu omnyama labantu abamhlophe ayizikuphela, bahlala besicuya njalo nje kusukela kudala, loba yinini noma ngaze kuthiwa kwenzakala ini, loba enhle noma kuthiwa ubani kutheni, okusalayo abantu abamhlophe bahlala besifulele njalo nje. Kuzoba nemikhuhlane, iziningi izinto ezizayenzeka. Kubuya elizweni lakithi badala, kakhulukazi thina abantu bakamthwakazi, noma ngaze kube la ipolitical party, as long leyo political party ingeyabantu bempumalanga, ngiqinisile ngiqinisile, siyohlala sikhala noma singaze sikhulume yiphi imibono.
Dalibingelela sizwe sakithi lonke magwakithi ekuli sesikhulumayo sikhona lapha sikhalaza. Ngike ngiqondise lapha kulaba abantu bezana, asibadlondi izana siyizondi, kodwa isenzo siyasizonda. Ngikho ngizakuphinda futhi lokhu, izana isenzo siyasisona. Why? Ngizakhuluma ngento ekade ngikhona ngolwesibili ngisuke ekhaya. Umgwaqo wecholocho kusuke echolocho uzuzofika khonapha emuyesikolo lesesilapha emapulazini. Gogo khona umubi kakhulu, kudlulisa umubi kakhulu, amatraka sezivaleka segibheli wethu lwawo osolusa. Cela mangaya sikhalaza uhulumende elalele lokhu, engathi ekhalaza bese ehambe ngopha abantu. Hhayi, lokhu siyakuzonda kakhulu vele.
Studio 7, Studio 7 nje. Inkinga siyafaka amarekhoda lisiwali uyafaka wethu, angazi mbe sikhuluma into ezingazwakaliyo, kodwa linikeza daily ukuthi bonke abafufaka ama-meseji, kodwa sizwa abantu one abahlala bekhuluma daily everyday, abanye sizwakali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi 1202-465-0318. Uhlelo Woza Friday kuleviki sihamba leqembu leRumba elilo Dumoluhle Express Band. Leli qembu lidabuka eLupane kodwa licula likwele Botswana, lapho umholi walo uphethe amasingi abo amabili elesihloko esithi Sikhandimali kanye lethi Inkundla. Nangu ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Mafuna ukuxhumana lathi asetsha uFacebook igama elibhalwe Dumoruhle Express Band. Ikati ke nenomboro zethu zithi zona +26 77 40 171 41. Yakwazi ukungithola khona po WhatsApp ma ungafuna ingoma zethu, siyakwazi ukunikeza zona. Ikati nakulula ku-internet, ziyatholakala la ku-TikTok sikhona, asetsha Dumoruhle Express Band uyakwazi ukusithola khona. Mawufuna ukuxhumana nathi yizo inomboro bolesenesisebenzisayo, ukwazi ukulwalo lwazi olugcweleyo uyasithola khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela lisixhase lathi siphakame sikhule lathi size sikwazi nathi ukufika kule level esifunayo. Angeke sibe nalutho ngaphandle kwabalandeli. Sixhase lathi siphakame lathi sikwazi ukufika lapho esifuna khona. Ke umculo wakithi siyawuthanda, sofuna ukuthi sithole ama-supporters sikwazi ukuthi siqhubeka silenzela into enhle balandeli wethu. Siyabonga.
Umculo werumba, umculo weqembu le Dumoruhle Express. Yebo, bahlabela bekhona le Botswana bona bephuma eLupane. Bexoxa ke lo ntungameli inkomo uhlelo Woza Friday. Uyalandela ke uhlelo le Life Talk lapho esixoxa ngombuso kaZulu olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.